manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 31/2022 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi zvechitatu kuchipatara cheAtridgeville cheperendava kanyinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulocation iri kweAtridgeville.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMpelekezela Mpoko, Tsokotsela Mpoko anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana nemakore 12 chibharo.
Vangapa kupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra. Ndopa papa vanga kupopotwa neanonzi Tendai Samanga anowakanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo magota gezai mumashure umu angawaita mbiri yekuponda nekubhinya mwana.
Vechidiki vebato reZANU-PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuziya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Izvi zvinotevera danho ratorwa nenhengo dzechikwata cheOperation Dudula icho chiri kurwisa kuti zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zvibude munyika iyi rekuenderera mberi nekurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemakiriniki zviri muJohannesburg nemuPretoria. Nasi chikwata ichi changa chakamira pamikova yemakiriniki ari muJohannesburg anosanganisira Hillbrow Community Health Center. Chikwata cheOperation Dudula chakatanga kurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemuvhuro apo chakavhara mukova wechipatara chikuru cheKalafong Provincial Tertiary Hospital chiri mudunhu reGauteng. Asi nhasi nhengo dzebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF dzinonzi dzanga dziri pachipatara ichi dzichigarira veOperation Dudula ava kuti vasarambidza varwere kupinda muchipatara. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mumwe mukuru wezveutano mudunhu reLimpopo Dr. Poppy Ramatua svondo rapera vakanyadzisa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaive muchipatara vachiti vekunze vari kupedza mishonga nezvikwanisiro. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana wamapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita namufundisi Richard Moyo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri kutevera zviri kuitika muSouth Africa vari muJohannesburg.
Ya, nhau iyi inhau inorwadza zvikuru, inhau inosiririsa kuona zvinoitika mukati menyika inei South Africa. Tichiona Operation Dudula yangobata pose pose nepavasingakwani kuti vapinde. Tichiona vakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi rechitatu kuchipatara cheAtridgeville cheperendava kanyinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulocation iri kweAtridgeville. Zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinorwadza zvikuru nokuti kana vanhu vachinge vachienda kuchipatara vanenge vachindorapwa, vamwe vanoenda vasingagoni kutaura nenzira dzakasiyana siyana zvichirwadza zvikuru. Saka kuona veDudula vachisvika kuzvipatara zvakafanana naizvozvo vachigarira vanhu vachibvunza kuti munobvepi, chini ichi chinhu chakaipa zvikuru, chini chisingagamuchiriki.
Zviri kukanganisa zvakadii vanobva kunze kweSouth Africa vari kusangana nematambudziko aya?
Izvi zvinokanganisa zvikuru zvizvarwa zvekunze zvose kunyanya zvekunyika kwedu yeZimbabwe, nokuti kana vanhu vachienda kundorapwa kuchipatara vachisangana dzoswa kudzimba zvinhu zvakafane zvizvi zvinokanganisa zvikuru zvinopesa zvaakita kuti neavo vacho vanopesera vachirapa vanhu vanopesera vasina hanya navanhu chiri chinhu chisingafadzi zvinhu zvinotambudza zvinorwadza zvikuru zvinoitika mukati menyika inei.
Mapurisa ari kuti nematanho iwayo ari kutorwa neoperation Dudula.
Mapurisa anozava nepaanogona napo, asi mapurisa nawo aakutokundikana kudzivirira zvizvarwa zvekunze kana kumisa vana venyika inei, nekuti poga poga pavangofunga ita zvinhu zvavanoita, vanoita zvinhu zvokuparadza nokupisa. Saka mapurisa pachawo aasisina simba, aasina chimwe chaanogora, nokuti ivo vanhu veDudula mushure mokutaurika kwemashoko akataurika kuLimpopo kuna MEC vaya, vakabva vatora advantage kuti ngatichifamba mukati mezvipatara zvakasiyana siyana kuona ipatara chakafanana neCalifornia Outreach View nechekuSoweto. Saka zvinhu zvakafanana izvozvo zvinoshungurudza, zvinotambudza, tichiona government yacho nayo pachayo haigoni kutsiura vanhu vayo. Government ndinoiona ndichishora zvikuru, nokuti pachavo vari kutokundikana ivo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo vari parunare muPretoria muSouth Africa, makare neStudio 7. Mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela Mpoko, Sitokotsoela Mpoko, anova zvakare muzvinabhizimusi, azvipira kumapurisa ekuHillside muchire mekumbotiza kubva mukamba iyi nezuro. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vamupoko vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mwana ane makore gumi nemaviri. Vamupoko vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana, uye vari kuramba mhosva iyi vachiti vavengi vavo mumabhizimusi ndo vari kuda kuvasungisa. Vari kufungidzirwa kuti inhengo dzezanupf vanonzi vaita mhirizhonga kuvatsomba munharaunda yemutasa central mudunhu remanicaland, pavanonzi vavhiringidza musangano wekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki iyo yanga ichinzwa pfungwa dzeveruzhinji paurongwa hwekuda kudzoswa kwechirongwa chenational youth service. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yekomiti iyi vatrevha saruwaka avanomerera mutasa central muparamende vaudza Studio 7 vari kuvatsomba kwakare kuti musangano uyu hauna kuzoenderera mberi mushure memhirizhonga yavati yakonzerwa nevechidiki vebato rezanu pf.
Vanga pakupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra, ndo pabva patanga kupopotwa neanonzi Tendai Samanga anova kanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo mavhota gezai mumashure umu anga waita mbiri yekuponda nekubhinyiwana. Saka vamwe vezanhu vese vachibatsirana naTendaiye vabva vatanga kutokonzera zvokwezvo purogiramu svikira yatomira.
Vasari vakavati mapurisa anga achivachengetedza pamusangano uyu haana chaaita zvaita kuti musangano uyu utadze kufambira mberi.
Mapurisa nebasi yavanga varipo tinovaziva, kana vakapfeka nyangu hembe dzavo dzekumba vanga varipo, havana chavaita kudzivirira bongozoso iri. Dai zvava zviri zvekuti vanhu veCCC kana verimwe bato rinopikisa chaira mapurisa rinotobuda, vadai vatosunga vanhu ipapo vatomhanyiswa kuzvivi kumastokisi vatozara vanhu vemaopposition. Asi apa mapurisa avangonyangarika kuti vakomana avo vaite madiro. Saka purogiramu inozokwanisa kuenderera mberi zvokuti mukana watoshayikwa nevana vemuZimbabwe vanobva kumanikaneni.
Mutauriri wezanu pf vaChristopher Mutsvangwa vati nyaya yemhirizhonga inonzi yaitika kuvatsomba iyi yanga isati yasvika munzeve dzavo. Mutauriri wekomishen inoona nezvekuregererana yenational peace and reconciliation commission vaobert gutu vati komisheni yavo ichashanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko remhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tagara tichishanda tiri muvanhu, tichishanda nemapato ezvematongerwo enyika, tichishanda nemaorganizations akasiyana siyana yemadzimai, yemayouth, yavarimi nezvimwe zvakadaro, yevashandi nevashandirwi, kuti tione kuti munyika mune runyararo. Saka tinokurudzira kunyanyanya kuna avo vezvematongerwo enyika panguva ino yatasvika yemacampaigns kuti kana vachikambeina vakambeina muchinyararo kana kuti murunyararo, kana vachiita zvokukwikwidzana kutsvaga pawa yokutonga ngavazviite vachiziva kuti tose tiri vana veZimbabwe.
vanoona nezvekushambadzirwa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Trust kana kuti Advocates Officer vachapiwa naShechiriga vakurudzira dare reparamende kuti rishandise masimba aro kuedza kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika iyi.
Tanyorera dare reparamende tsamba kana kuti petition tichikumbira kuti paramende ishandise masimba aya ari pasection 119 yebundo remutemo kuti vadeedze nekubvunzurudza makomishoni akazvimiririra nehurumende maringe nekupedza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo yatekeshera nyika yose uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu namadzishe kumaruwa nezvematongerwo enyika.
Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati vanga vakabatikana kuti vataure nezvenyaya yegwaro reZimbabwe iri. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemhirizhonga yarinoti yakaitwa nenhengo dzeZANU PF zvikuru sei kugokweswere rapera uko kwakarohwa vatori venhau nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF. Asi mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatapadzwa mugwadi vanoti mapurisa anofanira kusunga vose vane chekuita nemhirizhonga iri kuitika munyika vashanda vasina divi ravakarerekera.
Musangano weZANU PF hauite mhirizhonga nemunhu. Musangano weZANU PF kana uchitsvaga rutsigiro unotsvaga rutsigiro nenzira dzine runyararo nenzira dzekukwezva vana veZimbabwe kuti vauye kumusangano wavo weZANU PF kwete mhirizhonga. Vatinoziva vanoita mhirizhonga ndeveCCC.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti zviri nani kuti United Nations itungamire sarudzo munyika musati madeuka ropa rakawanda asi veZANU PF vanoti veCCC ngavaende kumatare emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mwesangano rinozviti Friends of Job Scholar Solidarity Trust riri kutsigira mumiriri weZengeza West ari mujeri reChikurubi riri kushora bato reZANU PF richite riri kushandisa matare edzimosva kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevatori venhau nhasi sachigaro weJobs Scholar Solidarity Trust vaMarvelous Kumalo vati vari kushushikana nekunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vaScholar vave nemazuva makumi anomwe nemasere vari mujeri kuChikurubi.
Tikada kuverenga vanenge vachibva kubato reZANU PF tinogona kuisa zita ramai Priska Mpfumira, tinogona kuisa zita ravawadye Jena, tiri kuona ivo vai kwanisa kupiwa mukana, toisawo zvakare nezita ramuzvare Henrietta Rushwari. Takaona vachipiwa mukana wekuti vaive nemhosva dzakasimba zvakanyanya dzavaipomerwa, asi vakapiwawo mukana wekuti vange vachitongwa vachibva kudzimba dzavo. Vawadzijena vakatotorwa pasipoti yavo vakatokwanisa kusimuka vachiendawo kune mamwe mabasa kunze kwenyika kuLondon. Saka zvese izvi ndo zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitirwawo chero vanobvawo kumapoka ano kumapato anopikisa hurumende.
VaGodfrey Tsenengamu vanova mutungamiri webato rinopikisa reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vanga vari pamusangano uyu vati kunyange zvazvo vaScholar navaGodfrey Stole nevamwe vagari vekunyatsime vachibva kune rimwe bato havawirirani nekushungurudzwa kwevanhu.
Tinofungira kuti vatungamiri vedu munyika munomu vane ruoko pakukonzera kuti vanaJob Scholar, sezvo dziri nhengo dzemapato anopikisa, varambe vari muusungwa senzira yekuvapfidzisa uye kutyisidzira vamwe kuti vasange vachibuda pachena kutaura nekutsoropodza panenge pachikanganiswa.
Mumwe ataura pamusangano uyu ndivaJacob Ngarivhume, mutungamiri weTransform Zimbabwe, vati kodzero yemunhu wese kubvisa mari yechibatiso otongwa achibva kumba.
Saka kunyimwa kwavo kodzero iyoyo ndokwatiri kuramba tichiti judiciary iri kuita zvinhu zvisiri pamutemo, iri kushanda nestate kushungurudza vaScholar.
Izvi zvatsinhirwa navaJim Kunaka avo vaimbova nhengo yeZANU PF.
Why mutemo wacho usiri kushandiswa zvichienderana nekuti tose tiri maZimbabweans? Why mutemo uyu uri kungoona kira divi rimwe chete ini ndinovimba kuti mutemo uri kwangu uchibata tos
imwe nengo ye ZANU-PF vaSibus Musengezi vatiwo
zvisizvo zvinoreva kugara muchitorongo zvichisungirwa mhosva yekunyepa
mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vati munyika muna rusununguko asi momwe vechidiki mubato reZANU-PF vataura ikatishaya vashoropodza musangano waitwa
kana ZANU-PF ichiita kuti vanhu vasapiwe mabheyu kusei kutendai bita ari panze haana kupiwa bheyu sadzai maere haana kupiwa bheyu linetika renyikonya haana kupiwa bheyu tabvita kumano haana kupiwa bheyu makumburira haruzivishi haana kupiwa bheyu uye ivo kana vaine pfungwa dzekufungidzira kuti munhu uyu anofanira kupiwa bheyu zviri pamutemo ko chinowanetsa chiko ngavangoenda kudare dzimhosva vanoita magweta
vasikala nevamwe vagari vekunyatsime gumi nevashanu kusanganisira mumiriri wechitungwiza North mudare reparamende vaGodfrey Stole vakasungwa muna chivabvu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirishonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo reTCC muzvare Moblessing Ali ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Vachitaura nevatori venhaumbula vayo nezuro mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanoti nhaurirano pakati pevanhu vose munyika kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika ndidzo chete dzinobatsira kuti matambudziko akasiyana siyana akatarisana nenyika anosanganisira kuondomoka kwehupfumi apere. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamonzora vakatiwo mhirizhonga kushungurudzwa nekusungwa kwevamwe vanopikisa vakadai savaJob Scholar nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change pamwewo nekusungwa kana kurohwa kwevatapi venhau zvinoratidza kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Vakati nyika ine nhoroondo yekugadzirisa matambudziko akadai kusanganisira kupokana munyaya dzezvematongerwo enyika nekuita nhaurirano vachiti ndidzo chete dzingapedza matambudziko aya.
Zvinhu zvedu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Vana veZimbabwe havasi kugara zvakanaka. Hakuna mabasa, urombo hwanyanya, mari yedu haichatenga. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuti zvinhu zvinake muZimbabwe muno, vanhu vanofanira kugara pasi wezvematongerwo enyika vese, ingava ZANU, ingava MDC, ingava ripi bato, tinofanira kugadzirisa zvakanakira vana veZimbabwe. Vatsvangirai vakazviita gore riya navamugabe nevamwe vavo, zvinhu zvikaita zvakanaka muZimbabwe.
Vamonzora vakatiwo makakatanwa pane zvinobuda musarudzo acharamba aripo kana mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa. Vakatiwo kunyange azvoboka reZimbabwe Electoral Commission rine makomishina anogona kuve asina divi raakarerekera, hurumende inopindira mumashandiro eZEC nekuve nevashandi veboka iri vanorerekera kudivi rehurumende. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weZEC Commissioner Jasper Mangwana, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Pamaonero ekuti nhaurirano dzinogona kuita kuti bato riri kutonga reZANU-PF rirambe richitungamira hurumende, vamonzora vakati kuti veruzhinji varambe vachitambura pasina nhaurirano kunotogona kupa bato iri masimba akawanda. Vamonzora vakati nyaya yegukura hundi ndeimwe yenyaya dzinofanirwa kugadziriswa zvechokwadi, kwete kuti hurumende ingogumira pakutaura chete.
Isu tinotsigira zvikuru kuti nyaya yegukura hundi ngaigadziriswe, nokuti vanhu vakaurayiwa mazviro kwazvo panguva iyoyo, vachiurayiwa pamwe pacho nenyaya yekuti munhu werudzi rwakati otourayiwa paya, vamwe vanga vari madzimai anga akazvitakura achinzwa akatakura dissident. Saka panodiwa kuti compensation yacho ngaichibhadharwaka, yobhadharwa kumhuri dzevafiwo vaya vakaurayiwa kana paine vakakuwadzwa wopiwa compensation yavo.
Asi vachipindura, nhengo yeboka reCentral Committee yebato reZANU-PF vaJoseph Chuma vati hurumende yava Emerson Mnangagwa yaita zvakawanda zvinoita kuti upfumi hugadzikane.
Vanogara ivo vachitaura kuti nyika inovakwa nemene vayo, kureva kuti isu vana veZimbabwe tose tine mukana kana kuti titore nekodzero rekuti tive tichionekwa tichivaka nyika yedu. Manje chinozonetsa kuno kwatiri ndechekuti kune ava vanopikisa vanoti ivo kana vaziva havadi kupfuma izvozvo vatanga kubira jecha.
Mutauriri webato reCCC muBulawayo vaswitha Nchirodza vati bato ravo rinokoshesa kuti matambudziko ose akatarisana neveruzhinji apere.
Isu sebato reCitizens Coalition for Change tagara tichikurudzira hurukuru nemapoka akaita seUnited Nations, African Union neSouthern African Development Community inozikana nezare kuti SADC. Isu tichiita kuti tirerutsire vanhu munyika medu upenyu hwaoma kudai. Isu tinoziva chaizvo kuti vamonzura havarevesi mune zvavari kutaura. Munhu anoda kuti bato ravo riite chigamba muhurumende yavamunangagwa. Saka isu hatiwirirani nazvo izvozvo. Isu tinoda kuti tirerutsire vana veZimbabwe tivabudise mumadhaka atapinzwa neZANU-PF.
Pave nenguva paine kurudziro yekuti pave nenhaurirano munyika kunyanya pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vamwe vakuru vakuru vemakereke sezvimwe chete, asi pano paine makakatano anosanganisira kudzinga nemhani uye kuti dzinofanirwa kubuda chii. Asi hurumende inongoti vanoda nhaurirano vabatane nePollard. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon neCongo Brazzaville dzatenderana kugadzirisa makakatanwa pamiganhu yenyika iyi angave nemakore zana senzira yekupedza kurwisana pakati penyika mbiri idzi zvikuru panyaya yemasango nemhuka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kushora vebato remaRepublicans nekwavanoti kutyidzira matikiti vaFBI ari kuferefeta nyaya yekuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatora mamwe mapepa ezvekuchengetedzwa kwenyika avaisafanira kutora pavakasiya basa mushure mekukundwa musarudzo. Nengo dzeparamende mbiri dzinobva kubato reZANU-PF dziri muSouth Africa kumisangano yePan-African Parliament, uko dzakatora mukana uyu kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvatarisana nedambudziko rekupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits mukupera kwegore rino. Nengo mbiri idzi vapupurai Togarepi vanomirira Gutu South uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF mudare reparamende, pamwe naamai Stars Mate vanomirira Nkai South, dzakavimbisa zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvakasununguka kudzoka kumusha kana zvakakundikana kuzadzisa zviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa zvisinei nemamiriro azvo mune zvematongerwo enyika. Kunyanga hazvo ruzhinji rwevanhu vari muSouth Africa ruchinzi rwakaenda kunotsvaga maforo manyoro, vamwe vanoti vari munyika iyi mushure mekunge vatiza kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF, izvo zvinogona kuita kuti vamwe varambe vari munyika iyi kunyange vasisina magwaro anovabvumidza kugaramo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navatogarepi kuti tinzwe nezverwendo rwavo uye zvakabuda mumusangano wavakaita nezvizvarwa zveZimbabwe zvavakasangana nazvo.
Vana veZimbabwe zvizvarwa zvedu zviri muno muSouth Africa zvinoziva kuti pagore kanokwana kana ma-members of parliament eZimbabwe anouyawo kuPan-African Parliament iyo inoitirwa muSouth Africa, ndimo mune city yacho. Saka vazhinji vakanzwa kuti tiri kuno, ivo vakatitsvaka vachidawo kutiudza madambudziko avo nokunzwisisa kuti hurumende inofungei pamusoro pemadambudziko avari kusangana nawo uye pane zvangaitwa here kuti vabatsirike kuti vauye kumusha. Saka savatungamiriri vavanhu takagara pasi tikati regai tinzwe kuti vana veZimbabwe vari kuchema nei uye vanoda chii kubva kuhurumende yavo, kana kuti isu samamembers of parliament tingasumudza here zvavanenge vatiudza kuinda nazvo kumusha kundoudza utungamiriri hwenyika kuti vana venyu vari kuSouth Africa nezviri kutaurwa zvemapemiti ari kuexpire navaya vakauyawo zvisiri pamutemo, zvichemo zvavo ndezvizvi, toita sei senyika kuti tivabatsire.
Saka imi zvii zvamakavimbisa vana veZimbabwe vamakasangana navo ivava?
Urumende yedu inirugita urongwa wakasiana siana. Wakawanda wakusumudzira ekonomi yedu magare ya vanhu. Kuvakwa kwemisha inogara vanhu mungava madhorobha kana kumisha kwatinobva. Saka takakurudzira vazhinji ava kuti kana vanhu vati havachatidi kumusha kwavo, isu ngatitsvake nzira yokuti tiunganidze izvo zvishoma zvatakawana titakure zvose noruzivo rwatakawana kuno tiinde nazvo kumusha. Tonosvika toti kuhurumende, pandaa ndiri Joni uku ndichishanda, izvi ndo zvandinogona, izvi ndo zvandingaitawo. Pane mapurogiramuzi ari kuitwa nehurumende, ini ndingakwana apa, ini ndingakwana apa. Kana zvaonekwa uchikwana pamapurogiramuzi iwayo, wowana rubatsiro. Ivowo vari kuuya ava vane pfungwawo dzavo savanhu, pavanofunga kuti kana vauya kumusha vangabetserwa sei, nokuti vazhinji vavo havana kubuda mumwenaka, havana kana kubuda mubako, vakabva mukumusha. Munhu ngaaende kumusha kwake, asi asvika kumusha kwake, local leadership, maMP ariko, makansela ariko, hurumende ine mapazi akasiyana siyana ari kubetsera kupundutsa vanhu veZimbabwe.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakabva kumusha nezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vachitidza zvematongerwo enyika, vamwe zveupfumi. Munoona here vachizozvipira kudzokera kumusha? Tichiona kuti matambudziko iwaya haasati agadziriswa.
Jonga maonero angu ndeyekuti vazhinji vari kuuya uye vanoda kuuya. Vazhinji vaneta nokubatwa zvakaipa kwavanoita nevamwe vagari muno muSouth Africa, vanovarova vachivatukirira vachidini. Vazhinji vaakuona kuti kumusha kwakakosha kudarika kunyika isiriyo kwako. Saka ndiri kuona vazhinji vaine shuviro yokuuya, zvikuru vaiti vanoda kuenda munzvimbo idzodzi vachinotsvaka yatingati magreener pastures.
Avanga vari nhengo yeZANU-PF vachimirira Gutu South muparamende, vari zvakare mukokeri wenhengo dzeZANU-PF muparamende, vapupurai togarepi, vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Munhau dzemitambo. Australia yakunda Zimbabwe nemawickets mazere mumutambo wechipiri pamitambo yemazuva matatu kana kuti One Day Internationals. Australia yakunda mitambo miviri yekutanga zvichireva kuti Zimbabwe haichina mukana wekudzora kunyange ikakunda pane wekupedzisira nemugovera. Tombotarisa US Open Tennis. Mutambi ane mukurumbira Serena Williams ari kutarisirwa kutamba mutambo wake wechipiri nhasi naAnette Kondavit makwikwi US Open Second Round kuNew York. Serena anoti ave kumira kutamba mutambo uyu. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muSouth Africa, umo zvizvarwa zvenyika iyi zvaramba zvakamira nerekuti zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zvibude munyika iyi vachizvipomera mhosva yekuvatorera mabasa uye kutengesa zvinodhaka pamwe nekuba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wevai vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela mupoko anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 12 chibharo. Vechidiki veZANU-PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuziya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Tamba tashuka kumagumu ya chirongwa chedu cha nasi. Anokuni kaini mfaro sema zuwa ose. Jini jonga kandemiri, ndirimu Washington DC. Ndukusi ya mina, geina gumedi saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 31 Ncwabakazi 2022 ngugeno kumete Saidi endabeni zethu zalamhlanje.
Akusoze kumncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebe cina sebethiwa ngamakhosi gabalatala kodwa bona sebe sevile kudala.
Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scala, abangabangane bommeli weChitungwiza West edale lePhalamende osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi, bathe zombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe.
Kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani, ngoba abantu bonke ngomuzi ngomuzi uzathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli leziyana.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndlovu usekhuthaze izizalwane zakwe-South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Abazibiza ngokuthi Friends of Job's Color, abangabangane bommeli weChitungwiza West edale lePhalamende owebandla eliphikisayo eleCitizens for Coalition Change CCC osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi, bathi ezombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kukaSikhala ngoba bengasiboni isizathu sokuthi alelwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Umlondisi umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni abe Friends of Job Sikhala abawenze lentatheli izindaba namhlanje eHarare beCity, bakhathazekile ngokuvalelwa kukaSikhala inyanga eziphezu kwezimbili engakathonisiswa. Abakade bekule umhlangano lentatheli izindaba babalisa umnumzana Mavela Sikhumalo owake waba ngummeli weSt Mary's, Jim Kunaka owaye kuZANU-PF, uJacob Ngarivume weTransform Zimbabwe, uGodwill Tsengamu okhokhela ibandla leFees loSibethi Msengezi, ilunga leZANU-PF elaxotshwayo kunyanga ezisanda kwedlula. UMavela Sikhumalo utshele intatheli izindaba ukuba indlela udaba lukaSikhala luphethwe ngayo iyabadanisa.
Thina njenga Friends of Job's Color Solidarity Trust sesibone ukuthi sike sanika uhulumende ithuba la lejudisani ithuba lekuthi bayenze izinto zabo kakuhle, kodwa sesibona angazathi abanye bethu sebedliwa yisikhathi bephakathi. Akusoze kumncede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebe cina sebethiwa ngamakhosi gabalatala kodwa bona sebe sevile kudala. So yikho lokho esikuchoyo thina ukuthi sokuthethe isikhathi esiningi abanye bethu bephakathi. So singacela sibonisa ukuthi hayi ngababanjwe njengabanye, baphiwe nabo ibail, basuke ezindlini zabo bebuya kumakhosi, indaba yabo isiya phambili. Yikho esikuchoyo.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Godfrey Tsengamu okhokhela ibandla leFees owake waba isiphathamandla seZANU-PF.
Yeah, I strongly feel that the CCC leadership has let down Job Scholar and Honorable Stoli.
Ukubona kwethu sibona ingathi ibandla le-CCC sebeyekele kakhulu uScholar ephakathi ejele. Kasiboni ukuthi ngabe nguChamisa owabotshwayo, ngabe bathatha isikhathi esingaka bengakwenzi lutho. Sibona ingani ngabe benza okuningi ngabe nguChamisa owayebotshiwe. Ukutsho uthene ngamo. Kodwa umnumzana Divine Ncube, umsekeli weZANU-PF, uthi kumele kulandelwe umthetho, hathi imibono yabangane bakaSikhala.
So lokhu njalo bakukhulumela ukuze bezame ukuvala laba abanika imali ukuthi bethi hayi sizamile ukukhipha iZANU-PF kodwa kuyala injalo kuyindlela nje eyokujustify imali abazinikwayo from aphandle kwamazwe. Kodwa thina njengebandla labantu sithi hayi abantu benganaki into ezinje.
USikhala uselenyanga eziphezu kwezimbili selokhu wabotshwayo esithiswa icala lokutshotshozela uDlakela endaweni yaseNyathini esithungwiza. Ngemva kokubulawa ngocuku kwelunga lebandla le-CCC uNkosikazi Mo Blessing Ali, kodwa amagqoda akhe bathi uSikhala kalani loDlakela olwenzakala eNyathime esithi wayemela u-Ali emthethwandaba, njalo ibandla le-ZANU-PF leza ubuhlungu ngesibindi sakhe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe njengoba zingazikhethelanga ukuba kulelo lizwe. Inkuthazo kaMoyo iza ngesikhathi kuqiniswa imizamo yokuxotsha abokuza kwele South Africa osokufike kubanga elethusayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kamnumzana Moyo iza ngesikhathi lapho abantu bokuza sebethwaliswe amagabhavuzayo kwele South Africa. Izalwanza kwele South Africa ezithi abaphume baphele.
Isicelo sethu ukuthi hayi sithi kuma South Africans mayuyu vele lisigcinile okwesikhathi eside, ngoba kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani, ngoba abantu bonke bakomthwakazi ngomuzi ngomuzi uzathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Iningi labeZimbabwe kwele South Africa seliphilela evalweni ngemva kwamazwi awethusayo omkhokheli webandla eliphikisayo ele Patriotic Alliance, umnumzana Gayton Mackenzie.
We shall go house for house. We shall do citizens arrest. We shall remove them from this country.
Nakolunye uhlangothi izalwane zakwele South Africa zivimbile esangweni lesibhedlela seKalafong ePretoria, lapho ezalisa ukungena khona iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe. Esinye sizalwane sakwele South Africa esingazivezanga igama esithumele izwi laso ehlelweni lokuxhumana olweWhatsApp sithi kufanele kukhandwe icebo lokuthi bonke abantu bokuza abangena ezibhedlela babulawe ngabongi.
Injovo iCovid usesekhona. Nina bafakeni iCovid lena ivaccine lelethe upresident wabo. Bafakeni ivaccine nina nibavaccinate. Makuthiwa kubalwa ama-dry clean amalondri nibabe bona.
Izolo ephalamende amabandla aphikisayo abethwalise nzima umongameli Cyril Ramaphosa esithi wenzani inkulumo ezethulwa ngumphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya, ogatsha lwezamapholisa kanye lophethe ezempilakahle esabelweni seLimpompo okusobala ukuthi baphendla umlilo we-xenophobia. Umongameli Ramaphosa uthe lokhu akusiloqiniso. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe uPhelekezela Mphoko ubotshiwe esetheswa icala lokudlwengula ingane leminyaka elitshumi lambili, 12. USiqokoqela Mphoko usevalelwe emapholiseni eHillside kobulawayo njalo uzamiswa phambi komthethandaba kwakobulawayo kusasa.
USiqokoqela Mphoko ubeke wabaleka emapholiseni izolo ntambama, kodwa namhlanje uzinikele wahle wavalelwa. Umphoko uchaza ngokubotshwa kwakhe.
Yesterday, I ran away from the police station because I felt that there was no fairness in my case. I felt that things were not proper, and I felt that there was a hand behind it as a government. I'm asking for your prayers. I thank you for your love and understanding. Thank you.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqokoqela, ubika ngalingane okuthiwa idlongolo ngumkakhe.
Ngisemgcinele umamakhe wangifonela wangicela wasingicela ungikhangelele umntwana because lapha khona i-environment ayikho right. Nina ngila mandla ngacela ubaba. Ngumntana oyinkazana, atleast umntana ethiwa yinkazana yabelosiwe. Singazi ukuthi kanti sesizishayela enkingeni. Namhla sokuthiwa umntwana umotshiwe, yet thina besimphethe njengomntwana endlini and engasweli lutho sizama ukuthi
Uya pambili unkosikazi Mphoko esithi badidike ingqondo ngokubothwa komkakhe.
Ezinto ezingayenzakala that we don't know. Ngoba akulanto ecacayo. Kuthiwe i-medical report yomntwana nokukhulunywa ngayo isiphumile kodwa kathe safika selandotho. So it's like I'm in the dark and I don't know what is happening.
Kusasa kuyiwa ekhoti bathini kahle kahle
bathi ikhoti yeza finalize after they look at medical report.
Intombazana le okuthiwa idlongolwe iqale ukuhlala lemuli yakomphoko ngomabasa lonyaka. Isikhulumi samapholisa eZimbabwe national spokesperson assistant commissioner Paul Nyathi uthi liqiniso umphoko ubotshiwe.
Indaba esilayo umphoko is facing ama-rape allegations. Inde imbiko eminyengi lizayithola iphuma ku-court allegations ukuthi yena urape omunye unkazana omunye umntwana on several occasions esendlini.
Umntuzana Mphoko namhlanje ulele esitokisini njalo uzamiswa phambi kwamantshi kobulawayo kusasa ekuseni. Ngibe nestudio 7 ngikobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende eZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. IZupco yazise namhla ukuthi kusukela kusasa abagada amabhasi ayo behamba umango phakathi kwekhilomitha elilodwa kusiya kwangamachumi amabili 20 kilometers bazahlawula amakhulu amathathu amadola eZimbabwe, Zimbabwe dollars $300. Abagada amakhombi asebenza ephansi kweZupco bona sebezahlawula amakhulu amane amadola $400 umango ongamakhilomitha asuka kwelilodwa kusiya kwangamachumi amabili 20 kilometers. Yona ekhwele isuka ku-$220. Imchova ezimeleyo yona ayikakhwezi imbadalo. UNtungameli Nkomo uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube yena othi iZupco isifake abantu ebunzimeni obukhulu.
Ukunangalelayo njengabahlali bakoBulawayo ukuthi uZupco ngendlela angena ngayo kayisengiyo abesenza ngayo ngoba ekufikeni kwakho uZupco wayethembisa abantu ukuthi kuzaba yindlela yokuhambisa elula, indlela yokuhambisa ezakwenza ukuthi abantu ezikhwameni zabo bahlale belokunye abangakusebenzisa in terms of imali. Ebese kubona kathesi ukuthi uZupco usekhweza okwedlula i-inflation ngendlela ekhwela ngayo ngezinye indlela sengaba yi-driver ye-inflation because esikunanzela kakhulu amafeza asebelingana lalawa amakhombi sasithi adula. So kakuselamehluko ngezinye indlela uncedo lwakwiZupco kalusekho ebantwini. Abantu bayakhala bakhala ngokuthi nxa uZupco ekhweza kakhwezi ngemali encane xa sibhadalisa lamakhombi la abanikayo kodwena ukadabhi kubadlula idabhi. So kulukela ke kuphenza ukuthi abantu balahle ithemba xa becabanga uZupco owakudala uzetofila lo uZupco khona osebenzisa izimota zabayo. Amafitshane-ke uZupco lolukhona akashiyananga lama-private players lawa khona ngoba intengo yakhe useyicacise yathi ka
Inhlawulo yezubuko ngamadola emelika siyabona ukuthi isukela ku 50 cents isiya ku $1 bekuvele kubhadalwa yini ngamadola emelika kumbe into enjalo
bekumukela imali yonke besebenzisa izweni ngaba ngamarandi aba ayimbedoli kakhulu bekumukela dawini yezidola kodwa bekhonoko into engabo ayinanzela kayikho ndawonye ndikhasibhatanisa la makhombi la amanye mpela izimoto ezizibeleyo abanye bayelestati imali efananayo ukusuka edorobheni berawundi amalongsibo kodwa kuzuku uyagabanisa 30-20 kilometers le mali yakhona ngama-US dollars eyi-50 cents kube sokufikile amakhombi abe yi-75 cents kube sokufikile more than 21 kilometers kuya phezulu esiyada ko-75 cents kuya kudola kuya kuthi umuntu uqatana okunganayo khonokana ke sokuzabamela ukuthi lalaba bemchova ngathi lezele besisa ukuthi umchova kube yidola sebeza ukhrezi yekudola nawuthi awuzukwe seku 50 cents ibhasi ukuthi ikhombe yeku-75 cents bona bangabe besasala belindele ukuthi balingane.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abezubuko bebengadobhi incingo zabo. Umkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora usole kakhulu udlakela olusezweni olubangelwa ngabaphatheke kwezombusazwe kanye lokuhlukuluzwa kwabamandla aphikisayo lentatheli izindaba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo izolo ntambama e-Media Center, uMonzora uphinde wasola umthetho owe-Private Voluntary Organization Bill esithi imithetho enje ayiphathisi ekuthuthukiseni inhlala kahle kaZulu.
PVO bill does not advance our democracy and we don't agree to it. The violence on the media is the violence on anyone is wrong in our society and we should not condone it. Violence on the media is a serious blow on a serious affront on the freedom of expression and the right to inform people and the freedom of the Zimbabweans to impart their ideas and so on, freedom of conscience and so on. So we cannot accept this in a democracy and we must speak with one voice that the journalists must be allowed to do their work without fear or favor.
Umthetho obunjwa we-PVO unxele usibuyisela emuva kwezentuthuko njalo asivumelani lawo ukuthi udlakela sihlangana lalo nokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba nokwephula amalungelo oluntu okulihlazo njalo kusifaka phansi kwamehlo omhlaba okuzadala ukuba kuqothe ama-investors.
Ilunga le-Politburo kubandla elibusayo le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uvumelane loMonzora ethi udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu akwakhisizwe.
Udlakela noma lumi ngaluphi hlobo kumbe lubuya ngayiphi indlela kuyinto embi kakhulu okungamelanga ikhwabithwe ngabantu. Udlakela luhlupho ngokuthi luza noma kubani. Ngakho ke umuntu ongakhwabitha udlakela uyakhwabitha isithe sibi esingabuya futhi siginye abantwana bakhe ngenye indlela or ngelinye ilanga engabhekele. Ngakho akula muntu okumele avumelane lodlakela uma lusenzakala wenza against kumbe sithi endaweni labo bona nganta kona wena ukhathala lakho usuhlekelela ngakho.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweven Chiroza laye ngomunye osola udlakela oselubhahile ethi kudala ubuyanga ezweni.
Ukuchaya kwentatheli izindaba egogwe yinto esolwa ngumuntu wonke lathi kunje siyakusola ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona baletha inguquko, ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona bakhiphu umgabe esihlalweni besithi bazaletha okungcono. Into esisola kakhulu ngoba intatheli azimelanga mabandla. Intatheli zethu kumele zinike zithuba ukuthi ziyenze umsebenzi zingahlukuluzwanga.
Ngeviki edluleyo kube lodlakela enkabazwe ngesikhathi amabandla ezombusazwe ekhankasela ukhetho lwama-by-elections okushiye iningi lilimele, kuthi ebulilima izakhamizi zikhala ngokwethuselwa. Kunantatheli izindaba ezihlukuluzwe egogwe ngeviki edlule ezibalisa uTongai Mwenje, uToneyi Rutsito, uPelagia Mpurwa loChelsea Mashaya Mombe. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba iMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni osekuvamile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye Heal Zimbabwe Trust ithi kufanele uhulumende anqabele izehlakalo zodlakela ezimemethekayo elizweni kanye lokuhlukuluzwa kwenkokheli zomdabu, ngoba kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Inhlanganiso le ithi kufanele kuguqulwe imithetho yokhetho, njalo iParliamente kufanele ikhuthaze iNational Peace and Reconciliation Commission leZimbabwe Human Rights Council kanye lohulumende ukuthi beqinise imizamo yokulondoloza ukuthula. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi liyahlukuluzwa ngamalunga ezanu-PF ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe nxa likhankasela ukhetho. Kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo uMnumzana Thafazwa Mgwabi ukuphikile lokho kungxoxo leStudio 7. Uthe amapholisa kufanele abophe labo ababangela udlakela, kungakhethelekile ukuthi bakuliphi ibandla. Ukuhlaziya ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thandeko Zintimkandla owayemela iGwanda North edalela ePhalamende.
EParliamente kulale okuthiwa i-whipping system. I-whipping system isebenza ngokuthi ibandla lalawo malungu eParliamente liyibona njani indaba eyabe iphambi kwalo. Khona okukhulunywa nguThafazwa Mgwabi akukhulumayo yikho xato okuzaphuma khona eParliamente. Singakhohlwa njalo ukuthi iZANU-PF esikwaziyo thina bane ukuthi yibo abanikazi bodlakela ilamalunga amaningi kakhulu edalela ePhalamende. Bangazake baze bavume ukuthi ye hayi yithi kumba amalunga eZANU-PF vele ngabalandaba lakho konke lokho okukhulunywayo, bazadinga izinto eziningi, basiphune iziqinti, bakhulula amahlamvu, indaba isale injalo ngoba vele bangazake baze bavume ngoba bayakwazi ukuthi yikho okubagcina besembusweni ukwenza njengakhona ukuba abakwenzayo. Baza kuphika bakwale lanxa bekwazi ukuthi liqiniso. Ye kuhle bahambise eParliamente ukwenze ukuthi izinto zicindezelwe phansi, kodwa vele ambona ukuthi kuya ngabi ngoba la eParliamente iziqalele yona izandla.
Uyavumelana lokukhulunywa yinhlanganiso le yini lokuthi kungaphazamisa ukhetho oluzayo? Kukanti liyakubona yini lakhona ngapho ezigabeni zeMandebeleni kusenzakala kumbe kwande kwezinye izigaba zelizwe?
Baqinisile udlakela luyaqansa. Yebo, izigaba zingaya zingafanani ngokwanda kwalo lolo dlakela, kodwa ke okusala yikuthi lugcwele. Siyabona ngapha ke eMandebeleni la nxa ngavamanga kangako kumbe okunye kuyenzakala kodwa kungaze kwabasemithweni omphakathi kumbe endlebeni zamahlabezu. Kodwa siyabona njengokhetho lolu esikhanelane lalo eBulilima West ngomgqibelo wonalo, sesizwile ukuthi bakhona abantu beZANU-PF abahamba besiyakwethekelela abantu emizini yabo bebathi bazaxotshwa esigabeni sona leso. Lanxa bengatshawa ngabantu ludlakela lona lolo ukutshela umuntu ukuthi uzasuka kuleyo ndawo ngobana engahambisani leZANU-PF. Ye kwezinye indawo bekungathi usathule ngobana phela akula ma by-elections. Sizabona ke ngomnyaka ozayo ukuthi kunjani. Kodwa ke ezigabeni lezi ezinye ikakhulu eMashonaland, oMashonaland Central, kubo lezi indawo zeMashingo, kubo Chitungwiza, udlame siyaluzwa siyalubona. Labashayayo njengalabo abashaywa eGokwe eMidlands ngeviki ephelileyo emaNdebeleni lungabe ngathi lulutshwane kodwa sikwazi ukuthi laba abantu bezanu bathukuzeni emqubeni iqiniso ikuthi udlakela lukhona njalo kulutshwane okwenziwa nguhulumende ukuthi alwenqabeli babothe laba bantu nangulwane othiwa uMashayanyika owayeseluchamisa labatwabakhe labalandeli bakhe kumele babulawe la namhlanje nje uyazihambela ngakudlakela lolu lukhona njalo abaphezulu ngathi bayalukhuthaza ngabalanda ukuthi kuyakunakala lokhetho lwakhona ha kuyakuchitheka izithebo nyakutshela.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla owayemela iGwanda North edale lephalamende. Iqembu labesilisa elimela elizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngele Australia emdlalweni wesibili ohlobo lwe One Day International oqhutshelwe khona le kwele Australia namhla ekuseni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnqotshwe weqembu leZimbabwe kumidlalo ye One Day International kwele Australia kutsho ukuba sekuzamele lisebenzise umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier ukuze lifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe One Day International ozaqhutshelwa kwele India ngomnyaka ozayo. Intatheli izindaba yezemidlalo uNation Gokwerera uthi iqembu leZimbabwe lingalaluka lingasafinyelelanga ukuyadlala kwele India ngomnyaka ozayo.
Umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier uzaqhutshelwa kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo, kodwa kuzakanzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele ngoba kumncintiswano lowo ozadlalwa ngamazwe aqede esemsileni kudingakala amaqembu amabili kuphela. Njalo ungakhangela indlela abafana bethu abadlala ngayo abatshengisi ukuba benganqoba iningi lamazwe ayingxenye ye-International Cricket Council ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayi-9-2 liqembu le-Australia emdlalweni oqhutshelwe edolobheni le-Townsville khona le ngase-Australia. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Australia yilo eselinqobe kulo mncintiswano njengoba linqobe emdlalweni wokuqala ngama-wickets 5 ngensonto edluleyo. Wawucubungula umdlalo kakhilikithi uDumisani Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lehluleke ukuphanga lijwayele isimo senkundla khona le kwele-Australia.
Namhlanje-ke kukhanya sobala ukuthi iqembu leZimbabwe liyastructure ukuthi-ke bachaye ibhorela le-bounce ke ngoba khona ngale kwele-Australia basebenzisa ama-bouncy surfaces. Umqeqeshi uDavid Uthelo bekhale kakhulu ngokuthi abafana bayehluleke uku-adapta kuma-conditions zona lawana awe-Australia. Noma uShane Williams lo-Raza Silverzam li-partnership kodwa kuyehlule ke ngakodwa kungasenani bathola i-international exposure ithuba lokuthi labo bake badlale kuma-conditions zona lawo anzima.
Umdlalo wesithathu njalo ngokugcina uhlobo lwe-One Day International uzakudlalwa ngomgqibelo kodwa impumela yawo saphathisi kangako ngoba kuvelele Australia selinqobe kumidlalo emibili njalo le miklomelo elichumi elingayithola iqembu leZimbabwe nxa linganqoba kayisalikhuphuli engalaneni yemiklomelo kumncintiswano we 2020-2023 ICC Cricket World Cup Super League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Good Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlukunyezwa kwezizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kudlakela olulokho luqina nsuku zonke kulabe South Africa abasebexotsha ezibhedlela abokuza. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abazibiza ngokuthi Friends of Job's Colour abangabangane bommeli weChitungwiza West edale lephalamende osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubhi bathi ezombusazwe zikhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe. Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.